Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 22/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi veguta reHarare vanopamidzirwa mari dzemihoro. Kugozha kwekuwana mbeu konetsa varimi vazhinji vekumaruwa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare inoti yabvuma kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Mumiriri wekanzuru yeguta reHarare munaurirano dzemihoro nevashandi uye vari kanzura weWard 17 vaJokwe Mafume vanoti kanzuru yazvipira kuwedzera vashandi vayo mihoro. Izvo zvichakwidza mushandi wepasi ari mugrade 16 kubva pamadhora mazana mashanu pamwedzi kuenda pamadhora chiuru nezana rimwe nemadhora masere pamwedzi. Kanzuro inonzi yavimbisawo kuti ichapa vashandi vayo nzvimbo dzekuvaka dzimba dzinosvika kuzviuru zvitatu nemazana mana ane makumi manomwe nemana. Studio 7 yakundikana kubata mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi vekanzuro reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu sezvo vanga vati vasiya nhare mbozha yavo kumba. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuru nevamafume pamusoro penyaya iyi.
Tawirirana nevashandi vekanzuro kuti nyika inoi yawira matambudziko. Saka tati tiri vagadzirire chiuviri chinonzi icho cushioning allowance chatinenge tichikwanisa kuvapa nekusumudzira muhoro wavo kuti uya uya anohora anotambira pekupedzisira ange achitambira 1108 zvichikwira zvakadaro. Nokuti taona kuti tikasiya vari pasi pasi kudaro hatikwanisi kuzoti vange vachiuya kubasa. Saka tati ivo nemhuri dzavo vabatsirikane tichiri kuramba tichitaurirana nevashandi vekanzuro. Uyezve tati tigadzirise nyaya dzemastens tinge tichivawanisa mastens kunge tivakwanise kuvaka dzimba dzavo nokuti dzimba iko zvino dzoda mutengo wema US dollar. Isusu tinobhadhara mari yebond paper.
Konyaya dzemabonasi mabata batawo here mukawirirana?
Nyaya dzebonasi tabata bata sema settled edition yedu collective bargaining agreement yatinayo nevashandi inoti tinofanirwa kubhadhara bonus. Saka bonus tichange tichitsvaga mari tichange tichiwerengedza koto dzese dzatiinadzo tichidongorera madziri tichikokota tichirova rova kuti dzibudise mari titi vanhu vaiende kuChristmas vachidya vawane chokubata nemhuri dzavo.
Saka vari kuwana mabhonasi avo mwedzi uno here kana kuti zvazve mwedzi unouya kana gore rinouya?
Tichatraya kuti tivape mwaka uno kana kuti December uyo tione kuti kana Mwari atikomborera isusu votashanda zvakasimba. Ivo vashandi vaita mablitz edu neivo management yatarisisa isusu sekanzuro tichivabetsera. Wanti vatarisa patinowana mari tine tarisiro yokuti zvangava zvakanaka kuti tinge tichibhadhara nekukurumidza. Sezvamunoziva mari iyi iri kubhururuka, mari iri kuluza value every day. Zvino ukazopa munhu pamberi apo hapana chaanenge chapinda muhomwe yake.
Tinoona kuti vanamukoti muzvipatara zvekanzuro nemakirinika havasikuenda kumabasa, magadzirisawo sei nyaya?
Tinovimba kuti patasumudzira pei yethe lowest ivo vari pakati nepakati zvinova izvo zvinotaridza kuti pei yavo inenge yatisumukireivo. Vakuru vevashandi vativimbisa kuti vachatsanangura zvataita kuvashandi vemanesi kuti tinge vachidzoka kubasa vachibetsera vari kurwara sezvamunoziva makliniki ekanzuru ndoo anotanga kurapa vanhu vemuHarare nevamwe vese vanobva kumaguta akasiyana siyana ndoo ine primary health care utano hweHarare huri mumaoko ekanzuru saka tinoda kuti vange vari kubasa tichitarisa mwedzi nemwedzi mari dzavo asi tamboti vambobatane papa vange vachikwanisa kuuya kubasa tiri kutaura neve Ministry of Health kuti vatutsire mari idzodzo tiri kutaura neve Global Health Fund kuti vange vachivapawo zvimari zvinobva kunze kwenyika tahorengedza zvakadaro zvinova zvichange zvichiita kuti vange vachikwanisa kuuya kubasa voshanda utano hweguta reHarare hochengetedza tose tose teinda mberi
avo vanga vari mumiriri wekanzuro yeguta reHarare munhaurirano dzemihoro nevashandi vayo uye vari kanzura weward 17 vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7 Varimi vakawanda kumaruwa vari kuchema nerekuti kuwana mbeu pasi pechirongwa checommand agriculture kwave kunetsa zvikuru nekuti pane zvirehwa rehwa zvakawanda zvinoda kuitwa vanhu vasati vapiwa mari izvi zvinotevera danho rehurumende rekushanda nemabhanga akaita seagribank cbz stanbic newomen's bank kupa vanhu zvikwereti zvinofanira kubhadharwa mukati memwedzi mina vachibhadhara mutero wezvikamu gumi nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 10.5%. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaHwanda Chabikwa vakaudza Studio 7 kuti varimi vachiri kunetseka zvikuru kuti vakwanise kuwana mari asi imwe nhengo yeZANU-PF vachimirira makonde mudare reparamende vakandinis paradza vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane mutambudziko asi anogadzirika
pane inonzi presidential input scheme yatinopa isu vari nokumusha kumakomino tozopa kuma A1 iyo tinovapa pachena kozoiti yatinoti smart agriculture yaimbonzi command agriculture yakunzi smart agriculture ndoya hurumende yakaona kuti pane mazvanga zvichiitika zvimwe zvisina kunaka saka nokuti vamwe varimi vanga vasingadzoreri mari saka vakati aiwa takuda kuti ichiita smart yakuinda through ma banks saka iye zvino kune bank reCBZ ndoriri kuita saka sechinhu chiri kutanga chinombotanga zvichinetsa asi CBZ iri kuti huyai varimi kubranchi rega rega reCBZ endai munoaplya maloni wavopuwa loni woenda kumunda wopuwa mavhaucha aunoenda kunotora zvinhu kuGMB mafertilizer kana mbeu kuenda kuSidco kana kuenda kupi kune vanogadzira mbeu unopiwa vemushonga woenda kunopiwa mushonga dhiziri unopuwa kadhi rako raunondoswipa kudhiziri nekambani inonzi Trech saka izvozvi zviri kufamba asi sechinhu chiri kutanga panenge pane matambudziko ayo maviri matatu chimwe chinhu ndechekuti pane vaya vasina vajaira kusa kuti vakapiwa zvinhu havadzoreri chero chiri chikwereti ivavo ndo vari kunyanya kutaurisa nekuti vakanyimwa chikwereti nekuti purezidendi vakati kana usina kubhadhara chikwereti hatikupi chimwe chikwereti pamusoro pechimwe chikwereti saka ivavo ndo vane dambudziko asi zviri kufamba zvakanaka kune vane mapepa avo akanaka vane rekodhi ravo rakanaka zvinhu zviri kufamba iye zvino izvi
asi kavamwe vari kuti hazvisi nyore kubva kumamisha uku honorable paradza vachienda kunonyora mapepa emabhanga aya zviri kunetsa
ichokwadi icho chandiri kunyepa ipapo ichokwadi zviri kuvanetsa asizve hapana kuti mabhenga acho ari mumataundi ndo dambudziko riripo mabhenga acho ari mumataundi maGMB acho ari mumataundi chero pavaipuwa komandi yakanga isingaende kumusha kwavari vaitouya kuzoitora kumadhepo eGMB zvakangofanana naiye zvino asi chingangonetsa ndechekuti vekumabhengi nokuti dzimwe nguva ingangoti muchirungu theoverwhelmed nekuti vanga vasina kuzvifungira kuti varimi vakawanda ende staff vemabhengi havana kuwedzera staff kwapa ende mabranches avo madiki haana kudizainwa kuti agowana maclients akawanda kudaro saka ndo chimwe chichemo ichocho chokuti izvozvo ndozvindibvisa ichokwadi chekuti unonzi dzoka mangwana ende dzoka mangwana asi mari yebhazi haupuriwe saka idambudziko iroro ichokwadi ipapo
nhengo yeZANU-PF vachimirira makonde mudare reparamende vakandinesi paradza vanga vari panhare muHarare chimwe chirongwa chiri kubatsira varimi ava ndechehomwe yemutungamiriri wenyika kana kuti presidential input scheme kuti tinzwe zvisere pamusoro pe nyaya iyi. Blessing abatawo umiriri wemutasa central vari nengo ye MDC vaTrevor Saruwaka.
Bvunzo wako wakanyanya kutikoshera munguva yatiri nekuti vanhu havasi kukwanisa kutenga mafertilizer, vanhu havasi kukwanisa kutenga mbeu. Saka mukana wega wekurima ndewekutoshandisa mbeu inobva kuhurumende. Saka ndinofara kuti dzimwe nzvimbo dzedu dzakareceivha mbeu iyi. Ende mbeu payakauya yainge ichipiwa zvakanaka. Dambudziko ratiri kuona riri panyaya yetransportation, pamitengo yekuzochajwa nevanhu vari kutakura mbeu. Nekuti mbeu nemafertilizer zvinofanira kunge zvichirerukira varime kumamusha. Asi takuona pane masindiketi akupindira panyaya iyi.
Saka vanhu ava vari kubhadharisa mari chaizvo?
Zvekuti bhegi chairo rimwe refertilizer riri kunzi $27, $30 kusiyana nenzvimbo. Zvinoreva kuti patruck inenge ne 600 bags totora nyaya more than 18,000 mari. If you look at nyaya yekuti runzi 30 ari 600, so 18,000 for a very short distance. Saka ndo patiri kuona pane dambudziko guru rekuti vanhu vari kubirirwa mari nematransporters. Asi izvi zviri kuitwa pamwe chete nemadhumeni, pamwe pacho nemadzisabhuku, pamwe pacho nevanhu vanozviita varidzi vechirongwa vachishandisa musangano weZANU PF. Saka ndo dambudziko guru randiri kuona. But ndoda kuti nditende kuti nzvimbo zhinji hatisatatambira dambudziko rakanyanya rekutsarwa kwevanhu. Kunyanya mumutasa central, asi ndoziva hangu kuti kuna ananyanga uko tine zvichemo zvedzimwe nzvimbo dziri kunzi vanhu vaMDC vari kunyima.
Mumiriri wemutasa central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruwaka vange vari parunhare muRwanda. Ichitevera kurohwa kwevanhu nemapurisa pakutanga kwesvondo rino, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti panofanirwa kuve nekomishini yakazvimiririra kuitira kuti vanhu vawane kokunomhanyara vachimhanyarira hurumende kana ichinge yavatadzira. Nemusi wemuvhuro vanhu vakange vakamira kunzwa vaNelson Chamisa vachitaura vakarohwa nemapurisa zvakaipisisa. Nemusi wechipiri bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakabudisa mashoko ekushora zvikuru zvakaitwa nemapurisa richiti hurumende inofanirwa kutevedzera bumbiro remutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti pakagara paine komisheni yakazvimiririra zvingabatsira vanhu vazhinji sezvo ichizokwanisa kuferefeta zvinenge zvaitwa nehurumende uye ichiendesa nyaya dzakadari kumatare edzimhosva.
Zvakaitwa nemapurisa ehurumende yavamunangagwa hazvina kunaka zvachose. Kurova zvakaomarara vatsigiri vebato reMDC nevanhuwo zvavo vaizvifambira muguta reHarare. Pakashandiswa mhirizhonga nechisimba chakanyanya kudivi rehurumende kurova vanhu vasina mhosva, vanhu vasina zvombo, vanhu vasiri kurwisa.
Chii chaizvo chakakonzera hurumende kuti iite zvinhu zvisinganzwisisiki kudari?
Izvi zvinotaridza kuti hurumende yavamunangagwa iri kutya vanhu vemuZimbabwe uyezve iri kutsvaga kuvhundutsira vanhu kuti vanhu vatye vagare vachitya mhirizhonga. Haisi hurumende mucherechedzo uripo inoda kuremekedzwa, asi kuti inotoda kutyiwa kwazvo nevanhuwo zvavo. Vanhu vakawanda vagari vemuZimbabwe vakashamisika, vakavhunduka, vakakatyamadzwa nemaitiro aya kuti yatovagara kuziva kuti iko zvino kana paine zviri kuitwa nebato rinopikisa hurumende inoshandisa mhirizhonga, inoshandisa chisimba chakapfuuridza.
Maitiro aya pane zvaanokuudzai here? Pane zvamunoona?
Izvi zvinotaridza kuti zvichida matongero akadai kwava kuenda kumagumo. Zvinotaridza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose, asi panze pekugadzirisa zviri kunetsa mukati menyika tinoona kuti hurumende inokurumidza kuda kushandisa mhirizhonga nechisimba zvinhu zvino chikora nekupishanura kodzero dziri mubumbiro remitemo renyika hazvifaniri kunge zvichiitwa. Hakuna kwatinoenda senyika yeZimbabwe kana hurumende nemapurisa vaine muitiro uyu usina kunaka. Tinokurudzira vamunangagwa kuti varemekedze bumbiro remutemo uyezve kuti pagadzwe dare rakazvimiririra rinoona nezvekukanganiswa kwemitemo nemapurisa nemauto nevamwe kuitira kuti vanhu vozvavo vagone kuwana kwekunomhanyara kana paita dambudziko. Tinozvitambirawo zvakare kuti dzimwe nyikawo dzakapoteredza vakawanda vashoropodzawo zvaitika, kusanganisirawo nyika dzekure sana America dzashoropodzawo, asi tinoziva kuti mukati menyika vashoma vapembera vachiona mhirizhonga yakadaro.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Hurumende yachinja mazita emigwagwa mizhinji mumaguta pamwe chete nemazita ezvipatara zvikuru munyika. Magamba mazhinji akatisiya apiwa migwagwa mumaguta akasiyana siyana. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane migwagwa ine mazita avo mumaguta anosanganisira Harare, Bulawayo, Masvingo, Kwekwe, Chinoi, Chipinge, Gweru, Mutare, Bindura, Chegutu nemamwe. Vaimbova vatungamiriri veSoviet Union neCuba vaLeonid Brezhnev navaFidel Castro vapiwawo migwagwa ine mazita avo. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuZimbabwe Independent mune nyaya inoti hurumende yakatora mari dzevanhu dzinopfuura mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica payakange yava kuunza mari itsva yemuZimbabwe. Financial Gazette inoti gore rinouya Zimbabwe haikwanisi kuti ive yabuda mumatopi emairi munyaya dzezveupfumi sekutaurwa kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube. MuFinancial Gazette mekare Zimbabwe inonzi ichatadza kutengesa matani makumi mana egoridhe ayakavimbisa kutengesa gore rino. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa neuori, kuba nekunonoka kubhadhara vanoitengesera goridhe iri. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko pa Studio 7 vana mukoma hwande nevamwe vese vashamara vari veStudio 7. Ndinokumbirisawo hangu ndine chichemo chekuti kana muchibata vamwe vanotaura pastudio apa musabata sevanhu vakapusa sana Obedi Kuta. Moshuwa munhu anonzi Gweta shuwa shuwa angataura kuti anzi zvakaita nemapurisa zviri right. Hapana zvokuti kuti angahwanda kuti hana kufara nazvo, asi kuti achi chokwadi chiripo nechekuti ari kufara nezvakaitika nekurwa kwevanhu. Ndosaka vane chipolani chavo ichichi chiri kuanakidza ndovari kudya mari dzenyika, ndosaka vachifarira zviri kuitika munyika izvi. Hapana, ndosaka chipati chavo ichika ichi handizive chinonzi MDCT chavo chakupi. Ndosaka vasina kuona vanhu vakavavhotera bhoza havafunge vanhu ivavo. Isu svatinoziva tinoti vachamisa chama chavatsigira kusvika zvanaka.
Abira vane vashamarari veStudio 7 isusu tiri right isusu kuno kuSouth Africa kuno zviri kuitike kuZimbabwe isusu zviri kutirwadza chaizvo kuti vabereki vari kuite musangano Option Party MGC iri kuite musangano vamunangagwa vaakutumire masoja avo vaakurove vanhu vaakurovana nasekuru vasina chavanoziva nevanhu vari kundozvifambira hometaundi vari kundorova. Manje Zimbabwe yako inogadzirika sei mani, vanogadzirisa sei Zimbabwe yako. Apa vaite musangano kuti vabatsirana ngiti vaone chiri kunetsa chii muZimbabwe, vaone kugadzirisa zvinhu zvemo kunaro. Manje masoja undoya verube irova vanhu, mapurisa achindorova vanhu. Manje zvinotaura izvozvo izvezvi uno sekuru vanga akarova angatsemuke soro. Manje tovarapisa nei, Zimbabwe yacho yakatsakatika, kune mari kuZimbabwe, azvi zvakandooma zvinhu. Indi ndinozi Simon Chitiki muchikwenjeri.
Washamara vei studio 7 magadi. Sera ngonga nsuda kutaura. Heda kutaura pamusaka pe nawe amine mapurisa. Arushana zvakapfurikidza mwiri. Ari iwo anofanga kuti vatichengetedze mapurisa anofanga kuchengetedza vana vemuZimbabwe. Hazvina basa kuti musapota pati ipi kana musapota pati ipi pati mapurisa aripo pakuchengetedza vanhu. Zvinhu zvavarikunzi neAmerica vasii ende nesuwo futi hatizvidiwo. Mapurisa nemasoja asapinde mune zvematongero enyika. Anopindira achiratidza kuti ari kusapota zvaanopinda. Apa ari kupinda achirovana nevanhu. Apo mapurisa ndofanga kuti achengetedze vanhu. Ari bhizi kurovana nevanhu. Apo Mnangagwa arikuzviti akahwina maelection. Last year 2018 achangogadzwa akataura kuti andibata nevanhu vakaruza. Hasuno nyika yamuremera akuti andi sanction day akuita izvi izvi ari kumbeya mbeya mbeya nyika dzese hapana kana chatichabuda but unotoshaya kuti chii chakuga ari kuenda nenyika ari kuhaya private jet kubva kugweru achienda kubulawayo mapurisa acho ndiye ari kumuhaidha kuti agare zvakanaka adya aguti mapurisa anofanga kuti achengetedza vanhu ndiye ari kurwa vanhu kuyaa mhosva here kusapota chamisa imhosva iri kusamota MDC kana iri mhosva iyo ZANU-PF yachona ngaichitonga kusvika payadira kuzitikona kuti vane pfuti vane chika
maskurasei vestudio aiwa tinokutendai vana jonga kandimire nemivemwe yese vanatononoka hwande munotibatsira basa rakadai isu tinorwadziwa chokwadi nezvinoramba zvisungoitika muZimbabwe kuti chokwadi here kuti tichasvika kupi munoona here kuti ezvino kana tikatarisa utongi hwakanga huna Mugabe hwakanga huri nani iye zvino handisi kana mapurisa enyika yedu mapurisa emuZimbabwe achirova macitizens kudaro how can you expect kuti kuchauya mumwe investor anouya kuzoisa mari yake munyika maari kuona muri kurwa macitizens kudaro ari kudzvanyirirwa kodzero dzavo so that totarisira kuti kunouya mumwe investor ndopavanenge vachienda vachinofamba vachiti Zimbabwe is open for business. Open for business yekufamba yekurova vanhu zvakadaro. Handifunge kuti zvingatarwa nevanhu vane musoro. Toshamisika vana paradza vana kumakonda ava vachitaura kuti aiwa handizive kuti MDC inoda zvipi. Chokwadi chokwadi munhu wese munyika ka amupolitician. Hapana munhu anoruva kuti amupolitician nhawe kuti kuoma kwezvinhu mukatarisa nguva yedu kushayashaya vanhu vachikura kudhara hapana munhu akamhengane nepolitics tikatarisa muno munana South Africa chaiye matiri ukatomubvunza mumwe munhu kuti chinonzi politics chihatozvizi but now kuoma kwazvakaita ndatenda zvangu nemashoko iwayo tinoti itai basa maita basa
ini ndiri Cape Town ndonzi Mafira kureva kana Mnangagwa tisiyai zvokutonga izvi muda kutonga kusvika nyika yadini zvamauraya nyika pichinzi chaibudi muzvipatara mavharisa madokta haasi kuenda kumabasa mamistres maticha zvakavharwa zvese saka muri kutonga chii chamutonga muri tichiuraya nyika but one day is one day mwari achakutonga ini
mangwanani akanaka vashamarari vese vestudio 7 sita ndinoita vabundwa ndotora muti kujohannesburg South Africa tinozokurwadzikana nezvinoitwa nemapurisa eZANU Republic Police zvokungoponde vanhu vasina zvavakanganisa asi vana veZimbabwe tisara setariro ngatingotema tine tariro tinosvika chete vana veIjipita vakadeswa naFaro asi vakazoguma vaende kuKenani nyika ino uchine mukaka ngatikogara takakotsigire mutungamiriri wedu vachamisa tikagara navachamisa tichaenda chete muNew Zimbabwe tichasvika chete muKenani hapana chisika piri chinoshura ZANU PF ndokwakuparira kwayo kwayabvita ikuku ndatenda hangu
Makadi vashamarari vestudio 7 hai ndiri kugunun'una ini panyaya yemari yakagadzirwa yekunzi kwagadzirwa mari mari yakagadzirwa nyika yese kana kuti yakagadzirirwa ivo vanoshanda ikoko kuvari kuramba vachingoita chimbavha akomana zvimwe zvinhu ka aiwa zvanyanya ndivo vanhu vanenge vachingoda kuti kunzi kune zvirango ipo vasina zvirango apa hapana chirango vanhu vari kungotibira ivava matsotsa ari kuba mari wae ndivo vari kutemera nyika zvirango kwete kuti America
ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tomba tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muIsrael vaBenny Gantz vaudza mutungamiriri wenyika vaRoven Rivlin kuti vatadza kuumba hurumende. Vanhu gumi nevaviri kusanganisa vana vadiki vakafa nezuro mushure mekunge kamba yavapoteri mavaigara yakapfurwa nezvombo zvinoputika kumaudzanyemba kwakadziva kumadokere eSyria. Sangano rinoona nezvevana reUnited Nations Children's Fund nemuvhuro rakati vana vanopfuura gumi vakafa, vamwe makumi maviri nevasere vakakuvara mukurwisana pakati peTurkey nevari yemakedzi. Vana vanopfuura chiuru vakaurawa muSyria muna 2018. Munochikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica yaita mabhiri maviri ekutsigira vanhu vari kuratidzira vachida mutongo wedzekerere muHong Kong. Mabhiri aya anopa hurumende mvumo yekutemera zvirango pavatongi veHong Kong neChina vanenge vachipunza kodzero dzevanhu. Rimwe ramabhiri aya rinorambidza kutengesera Hong Kong zvimwe zvombo zvakaita sehutsi hunokatikidza nemabara erabha. Mabhiri aya achange achitarisiswa gore negore kusvika zvinhu zvanaka muHong Kong. Mabhiri aya ari kuonekwa sezvipenga mupinyi murukuro dzezvemabhizimisi pakati peChina neAmerica. Mutauriri weparamende amai Nancy Pelosi vati kana America ikasataura pamusoro pekodzero dzevanhu muChina haingakwanisi kutaura pamusoro pekodzero dzevanhu pasi pose. Mabhiri maviri aya akavhoterwa nenhengo dzeparamende dzemapato ose. Vanhu veHong Kong vange vachiratidzira kwemwedzi mishanu yapfuura asi pave nekurwisana pakati pevanoratidzira nemapurisa. Matuku handiro sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vashandi veguta reHarare vanopamidzwa mari dzemihoro. Kugozha kwekuwana mbeu kuonetsa varimi vazhinji vekumaruwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.